Chekwata cheCAPS United nengezi Platinum Stars. Zvatanga makundano azvo emuAfrica zvinodakadza mushure mekuita mangange kunze kwemusha mumitambo yavo yekutanga izvo zvavasiya vaine mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakwikwi aya. Vateveri veCAPS United vari kufara zvikuru mushure mekunge maGreen Machine akaita 0-0 neLeoli yekuLesotho mumutambo weCAF Champions League, vachiti ivo mangange aya atovaisa munharaunda inotevera. VaJafet Mombera vanoti Leoli ichabanzurwa zvakaipa apo iri kushanya muNational Sports Stadium mumutambo wavo wechipiri svondo rino.
Chikwata matambira akati akatifadza, kakauya kuno kuHarare titakukarova zvekuti dhu. Ndiri kuona chichienderera kumberi.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaota nyanisi vanoti vari kufara zvikuru nezvakaitika, vachiti ivo vari kutarisira kufarisisa apo makepekepe achabvarura Leoli muHarare.
Vakaedza nepano kuhanapo kuti vachengetedze kumwisiwa vari kuzha. Takatofara nematambiro avakaita kuLesotho kwacho. Kunoku it's automatic. Tinoenda mberi.
CAPS United iri kuda kungokunda Leoli 1-0 chete muNational Sports Stadium kuti ipinde munharaunda inotevera, iyo vari kutarisirwa kusangana neTP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo. Vatakawira mutombeni vanoti havachatarisa zveLeoli, vachiti ivo vatove kurota vachidambura TP Mazembe iyo yakambotora mukombe womuAfrica uyu katatu.
Ndiri kuona kuti isu tatopinda, takutoda iyo TP Mazembe chaiyo, because tatoenda isu, hapana chichatikonesa because zvedu zvakarongeka.
Zvakamira zvakadai ngezvi Platinum Stars yakaitawo mangange zvekare asi 1-1 nePempo Moses yekuMauritius mumutambo wavo weCAF Confederation Cup. Ngezvi Platinum Stars iri kungoda kukunda kana kuita mangange e0-0 kuti ikwanise kuenderera mberi, izvo zviri kuratidza kuti zvinokwanisika pamberi pevatsigiri vavo. Mutambi wengezvi Platinum Stars Donald Teguru anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe weCAF Confederation Cup sezvakaitwa neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa gore rapera, apo yakatora mukombe weCAF Champions League pasina aifungira.
Rwisa kuti tisvike kwakasvika vako. Zvinokwanisika ende tiri kutotemba kuti tinosvika ikoko.
CAPS United nengezi Platinum Stars dziri kutarisira zvekare kusvika kana kudarika zvakaitwa neDynamos, iyo yakasvika mufinari yeCAF Champions League muna 1998. Mune imwewo nyaya mumutambo wenhabvu. VeConfederation of African Football, CAF, vayambira sangano reCOSAFA rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vaPhilip Chiyangwa nezvemusangano wavaronga kuita musi wa24 kukadzi. Mutsamba yavanyorera kune veCOSAFA, veCAF vanoti vachatora matanho makukutu kuna vaChiyangwa nevamwe vavo kana musangano uyu ukaenderera mberi sezvo usina kutenderwa navo kuti uitwe. VaChiyangwa vashevedzera musangano uyu, uyo wavakoka mamwe masangano enhabvu asiri pasi peCOSAFA. Asi veCAF vari kuti musangano uyu wakanangana nekukonzera nyonga-nyonga munhabvu yemuAfrica vakatarisana nesarudzo yemutungamiri wesangano iri. Vanoti vaChiyangwa havatenderwi kushevedzera musangano unosanganisa mapato enhabvu muAfrica asiri muCOSAFA. Mumhinduro yavo vaChiyangwa vati vakakoka masangano anenge sikapa kumusangano wavo sekuedza kuvaka ushamwari muvatungamiri venhabvu muAfrica sezvinotaurwa nezvinangwa zveCAF. Sangano reCOSAFA rakatenderana kutsigira vaAhmad vekuMadagascar apo vari kukwikwidzana navaIsa Haya 2 pasarudzo yemutungamiri wekafu muna kurume. Vahayatu vane makore makumi maviri nemasere vachitungamira sangano rekafu irori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.